News.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 18, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Things have changed. Tadzoka panormal ngini vazhinji vese vari kutigamuchira nemufaro. Even kubasa ndiruti ndakatambirwa nemufaro, kwese kwandakaenda ndatambirwa nemufaro.
Uvandu hwevanhu vari kubatwa necoronavirus nekupora munyika hwowedzera. Vakaremara vanoti vave kuyaura nenzara kumasvingo sezvo hurumende iri kutadza kuvabatsira. Zimseki inoti yapedza kuita gadziriro yebvunzo ichiti zvasara kumapazi edzidzo neutano kuti aone kuti dzonyorwa riini. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvehutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika pavanhu 46 kana kuti 46. Harare ndiyo ine vanhu vakawanda vabatwa nechirwere ichi vanosvika 22, ichiteverwa neBulawayo ine 12, Mashonaland East iine vanhu 6, Mashonaland West iine 5, kuchitiwo Matabeleland North iine munhu mumwe chete. Vanhu vavhenekwa utachiwana uhu vadarika zviuru 40. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vave 10 nevasere kana kuti 18. Pane vapora apa pana vasosa kudya nemudzimai wavo nevana vaviri. Vasakudya avanogara kuruwa vanofungidzira kuti vakabata chirwere ichi pavakaenda kuDubai uye vanoti vadzokera kubasa. Ngatinzwe hurukuro yavaita na Blessing Zulu Studio 7.
Things have changed. Tadzoka panormal ngini vazhinji vese vari kutigamuchira nemufaro. Even kubasa ndiruti ndakatambirwa nemufaro, kwese kwandakaenda ndatambirwa nemufaro. Even pandakaenda kuMinist of Health last week musi weMonday ndichinotipuwa kuti wandipowo tsamba yacho yekuti ndanegative kuti ndigonofamba nayo, since kurunzi kumabasa kurudiwa tsamba dziri negative. Pandakasvika ikokoko wakandigamuchira nemufaro. Stigma iyaya iri kuratidza kuti vanhu vanenge vari kudzidza bichana bichana iri kuenda bichana bichana. Saka muhappy nekuda kwekuti vanhu vari kundigamuchira musociety sekutanga kwandandiringori.
Mungapawo kurudziro ipi chaizvo kuvana veZimbabwe panguva ino kuti vadzivirirewo kutapurirwa kana kutapurirana icho chirwere checoronavirus ichi vasakudya?
Utsanana pamberi. Social distance inodiwa. Usafambe kana pasina reason yekuti ufambe. Ungofamba uchibvunzwa ndiri kuenda kuri kuti hapana. Gara mumba. Lockdown ika inobatsira iwe sedunga munhu. Saka ngatigare mudzimba wadikani. Chirwere ichi hachina kunaka. Chinorwadza. Saka ndokurudzira ngo ndinotaura kuti wadikani ngatigare mudzimba. Kunze kwauri kuenda kumabasa, but enda kubasa kwako ungotedzera maprecautions ari kutaurwa kubasa.
Ande api haya mungapa muenzaniso here?
Kushandisa sanitizers, kupfeka face mask, please ngatipfeke all the time patiri. Pane wanhu pese, pane munhu pese. Mazvano zvanaka kuti vazhinji ndiri kufara kuti vazhinji vakuta kusona, kugadzira emachira. Akanaka kuti unosvika uchiwachawo, asi haungowachika nemvura isina sipo. Unofanira kuwachawo nemvura nesipo. Kana zvichiita zvichiita. Ine tujiki kudisinfecta dhati kana paine zvazvo apinda pairi papa ne dhati face mask. Zvinokosha chaizvo izvozvo. Saka ngatitedzere zvese zviri kutaurwa nehurumende zvino seva iwe upenyu hwako.
Avanga vari vasoul sakudya avakapora kubva kuchirwere checoronavirus vari parunare kuruwa naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi, nyanzvi mune zveutano dzinoti panofanirwa kusimbaradzwa matanho ekudzivirira kutapuriranwa kweutachiwana kuitira kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi munyika husarambe huchikwira. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro vesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande.
Ichokwadi, tiri kuramba tichiona uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid huri kuwedzera muZimbabwe, nekuti tave nevarwere 46 vabatwa nechirwere checovid-19 parizvino. Izvi zvinoratidza kuti chirwere ichi chirimo munyika uye tichiri kufanira kuramba takaisa matanho ekuti tichidzivirire kuti chisapinde munyika kubva kunze, kana kuti pane vakainfektwa nacho kare vari muno munyika tikwanise kunge tichitsvaga kuti chiri pai, tora pavanhu ivavo, todzivirira kuti vasatapurire vamwe.
Tinoona kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kungoramba huchikwira, kunyange hazvo kuine mutemo welockdown uri kurambidzwa nekufamba-famba. Munoona uri kubatsira here mutemo uyu kana uwandu huchikwira kudai?
Makezi atiri kuona akawanda pari zvino ari kubva kune vakamboshanya kubva kunze kwenyika. Saka tinoona kuti idanho guru rakatorwa rekuti tiite lockdown, zvichiraizvo kuti takudzivirira vanhu vachashanya kubva kunze kwenyika vachipinda muZimbabwe. Pane vanenge vapinda voongororwa zvizere kuti vane chirwere ichi here kana kuti kwete. Saka dai kuri kudzipanga pasina kuitwa lockdown, zvinoreva kuti vanhu ivava vangadai vari kupinda mucommunity vachisangana-sangana nevanhu vakawanda, zvokutingadai tataone dambudziko guru kupfuura ratiri naro pari zvino. Problemu yatiri kungoona chete pari zvino ndeyekuti hurumende haisi kunyatsoshanda nesimba pakutsvaga kuti chirwere chiri pai. Vanhu vanofanira kunge vachitestwa zvikuru kupfuura manhambas atiri kuona pari zvino. Saka ndozvatinokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti zvekuramba vachiwedzera lockdown, vasingawedzere nhamba yevanhu vatiri kutesta muZimbabwe, hazvina zvazvinobatsira.
Tiri kuonawo uwandu hwevanhu vari kupona kubva kuchirwere ichi huri kukwirawo. Tingati pane mushonga here uri kubatsira vanhu ava kurapwa?
Hazvirere hazvo kuti kwane mushonga wecovid-19, sezvo chirwere chinokwanisa kungoperawo choga pasina mushonga unganzi unopedza covid-19. Vana chiremba vanongopa yatinoti supportive treatment yekuita kuti munhu awane mushonga uri kungodiwa depending nemasymptoms aainawo, asi kwete kuti mushonga unopedza covid-19.
Avanga vari sachigaro vesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru makumi masere nezvina kana kuti 84,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica, uye vashaya zviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi manomwe nenhanhatu kana kuti 2776 vapona vachidarika zviuru makumi matatu nechimwe 31,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni mana nezviuru mazana manomwe kana kuti 4.7 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa pasi rose vadarika zviuru mazana matatu negumi neshanu kana kuti 315,000. Asi pavanhu ava vapora ndovakawanda vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million. Apo hurumende yakawedzerazve mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown kuitira kurwisa kupararira kweutachiwana hwecoronavirus kana kuti covid-19, vamwe vakaremara mudunhu remasvingo vave kuchema-chema kuti nzara yapfunya chisero mudzimba dzavo. Godfrey Mutimba anotipa zvizere nyaya inotevera.
Vakawanda vakaremara ava vanorarama nekutengesa mumigwagwa uye kupema, asi nenyaya yelockdown havachakwanisi kuita izvi. Nekudaro mari yekutenga chikafu yakapera kare kare. VaHenry Chivanga vesangano redisability amalgamated community trust kana kuti DACT vanoti nenyaya yekushayikwa kwechikafu kune vakaremara kudzero dzavo dziri kumbunyikidzwa.
Tava kufa nezhara zvokudya hakuna. Vazhinji vedu vairarama nokuda kwekupema. Zvino kose zvakavharwa, hakuna kwavanopema vachiwana chokudya. Takatarisavo, iyo hurumende iri kupa vanhu pavanoti vari kubhadhara vanhu mari, zviri kufamba sei pano vaiwana here. Takaona kuti hapana wanga agamuchira izvozvo.
Muzare Nyaradzo Mutande vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano veInstitute of Community Development Trust vanoti vakaremara vari kushayiwa zvipfeko zvekudzivirira kutapuriranwa kwechirwere ichi, pamwe nevanovabatsira kupinda mitsetse yekutenga chikafu chakaita sehofu paunouya muzvitoro.
Mitsara inomirwapo, mitsetse havakwanisi kuti vanomirapo vachisundana nevanhu vachitapuresha nekuda kwemaconditions avo. Vanhukadzi vakaremara vari kusangana nepfunzo rimwe dambudziko guru nokuti havasi kukwanisa kuti vaende kuzvipatara kunotora mishonga yavo nekuda kwekuti mapurisa anenge vachivabvunza tsamba vachiti tione mabhuku enyu vachivhaileta privacy dzavo zvinova zvisingabvumidzwi nemutemo. Vanhu vemasvingosvitikanzi vari kumbopota vachivhara mvura. Ende zviri kuafekta vanhukadzi vakaremara kudarika vamwe vanhu vose nekuti havakwanisi kuti vaende kuzvibhorani kunochera mvura nekuda kwemaconditions avo.
Hurumende yakamisa kupa vanhu rubatsiro rwemari inosvika $300,000 emadhora emabhondi pamwedzi asi haisati yauya. Asi gurukota rinoona nezvemagariro akanaka evanhu muzvinafundo Paul Mavhima avo vanga vari mumusangano pavabatwa nestudio 7 vati vari kubatsira vakaremara nguva ino uye urongwa uhu hwakagara huripo. Mutauriri weCOVID-19 Task Force mumasvingo vaRogers Irimai vatsigira muzvinafundo Mavhima vachiti komiti yavo iri kushanda nebazi iri kubatsira vakaremara nguva ino.
Panyaya yechikafu kune vanhu vanorarama neurema, programu iripo, pane mari dzakatombouya pekutanga, izvozvi another lot iri kuuya zvakare. Saka panyaya yechikafu, chikafu wakatombopuwa chinonyoreswa nemaorganizations. Saka kana ari maindividuals wanenge vachida chikafu vachirarama neurema, ngavabate wemaorganization avo. Maorganizations avo ari kusubmita malist kusocial welfare.
As Pastor Kava Mgwadi, Misangano reZimbabwe Disability Advocates, Empowerment, Rehabilitation and Technology, kana kuti ZIDAET, vanoti hurumende haisi kutaura chokwadi nekuti hapana chavari kuwana mudunhu remasvingo.
Zvose zvachitaurwa naminista izvo hakuna kana chimwe chiri kuitika kune vanhu vane madisabilities. Ini munomu ndiri anda masvingo Disability Provincial Forum inobata maorganizations ose vakaremara ari muno masvingo, uye ndiri nomukuru weZimbabwe Disability Advocates, Empowerment, Rehabilitation and Technology. Hatina vakaremara vambogamuchira chikafu kubva kusocial welfare.
Vamwe vazhinji vakaremara vanoti vari kushupikana kuwana matsamba ekuti vakwanise kufamba kuti vaitewo mabasa vawane chekudya sezvo hurumende yava kutendera kuti vanhu vaite mamwe mabasa. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mutimba.
Bandiko rehurumende rinoona nezvebvunzo reZimbabwe Schools Examinations Council kana kuti ZIMSEC nhasi raudza paramende kuti rakatopedza gadziriro dzebvunzo dzeordinary level neadvanced level dzepakati pegore, asi rikati mazuva achanyorwa bvunzo idzi pamwe nedzekupera kwegore achaziviswa kana mapazi ezvedzidzo yepasi pamwe nebazi rezveutano atora matano anoita kuti vadzidzi vanyore bvunzo idzi pasina njodzi yekuti vanobatwa necoronavirus. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weZimsec Dr. Lazarus Nembaware vaudza komiti inoona nezvedzidzo yeprimary nesekondary kuti chavo kugadzira bvunzo, kuendesa mapepa ebvunzo idzi kunzvimbo dzekunyorera pamwe nekumaka mazamanition aya chete. Vati bazi rezvedzidzo, utano nezvikoro zvinonyorerwa bvunzo ndivo vane jana rekuona kuti vana nevarairidzi havabatwi necoronavirus. Dr. Nembaware vazivisa kuti ZIMSEC ichaona kuti mapepa ese ebvunzo aiswa mushonga unodzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus asati aendeswa kuzvikoro. Vati kunyange hazvo vana vakambonzi vabhadhare mari yebvunzo yegore rapfuura, asi mari ikazowedzerwa, vose vakabhadhara mari isina kukwana vachabvumidzwa kunyora bvunzo. Vatiwo vachavhura zvakare mukana wekuti vanoda kunyora bvunzo dzekupera kwegore vabhadhara mari, vachiti vanozviziva kuti vakawanda vakavhiringwa necoronavirus. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yeprimary nesekondary, amai Priscilla Misaherabwi Mushonga, vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kuti ZIMSEC inobvuma kuti vaya vakatadza kuwedzera mari dzebvunzo vanyore bvunzo idzi.
Pabvumiranwa nehurumende kuti vasina kubhadhara vanokwanisa kunyora zvekuti vanozobhadhara zvine zvichizoonekwa. Munoziva kuti pekutanga vanhu vakabhega vanzibvisai mari dzakaita sema$15 ndobva mari dzacho dzazokwidzwa. Saka vamwe vanga vakabhadhara ma$15 havana kuzowedzeredza, vamwe havana kutokwanisa kubhadhara zvachose.
Dzimwe nhengo dzekomiti iyi dzaratidza kusafara nenyaya yekuti pave nemusiyano pakati pevadzidzi vemumaruwa nevemumadhorobha, vanoshaya nevanowana, vachiti dai bvunzo dzese dzaendeswa mberi kuitira kupa vana vese mukana wakafanana. Amai Mushonga vati iyi inyaya yakakosha yavachazeya nebazi rezvedzidzo yeprimary nesekondary.
Vana vari kumaruwa havana kukwanisa kuti vange vachiita zvinotariswa nevamwe zvokuenda kune zvemaindaneti vachiedza kudzidzadzidza vari pakati. Hazvingaiti kuti muti vamwe vanga vachiwana vamwe vasingawani movapasarudzo yakafanana.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa pakuzivisa nezvekuwedzerwa mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba senzira yekudzivirira coronavirus, vakati zvikoro nemakoreji zvichavhurwa kuitira kuti panyorwe bvunzo chete. Asi munyori mune rimwe remasangano anomirira varayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe, vaRaymond Majongwe, vanoti havatsigirani nedanho rehurumende, vachiti vanoona sekuti kuchekeresa vana vezvikoro nemakoreji.
Semasangano evarayiridzi tiri kuzviona isu kuti vari kuda kupa kuti hatingati pass the buck kuma parents nezvikoro. Zvikoro zviri iru prepared hazvina mari, hakuna mamask, social distancing yacho hakuna, madesk akawanda vana vanonyora vati padesk rimwe chete. Zvese izvo zvinozoda kugadziriswa. Saka chiripo ndechekuti hatisi kuzombobva takasapota kuti maexams anyorwe. Chiripo tendi chii exam here kana kuti upenyu hwemunhu.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano runomirira vabereki reNational Association of School Development Associations and Committees vaBani Manokore vaudza Studio 7 kuti vabereki vagara vachitsigira vana vavo muzvikoro uye COVID 19 ainga vatadzise kuita izvi.
Hurumende ikati zvikoro zvavakuvhurwa vabereki vaite zvavanofanwa kuita kuti vana vedu zvikoro zvifambe, vabereki tinoita saizvozvo.
Paramende inotarisira kunzwa kubva kugurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema pamusoro penyaya iyi nemusi wechitatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvedzidzo vaKane Matema vanoti nekuda kwehuwandu hwevadzidzi pamwe nevadzidzisi zvakakosha kurwisa chirwere checoronavirus muzvikoro. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachiparura chikamu chedunhu reBulawayo chezviri kuitwa nezvikoro mukurwisa chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19, vaMatema vati muzvikoro mune vadzidzi vanopfuura mamiriyoni mana nechidimbu uye vadzidzisi zviuru zana nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 136,000. Vati nekuda kwehuwandu uhu uye kuti vechidiki ndoo ramangwana renyika, zvakakosha kuti vanhu vose munyika vabatsire mukurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus, vachitiwo zvikoro zvine basa rakakosha pakuita izvi.
Ndirokurudzira vadzidzi vedu nevadzidzisi vedu kuti vave pamberi mukufambisa shoko rekukosha kwakaita kudzivirira chirwere ichi, vachitaura izvi kumhuri dzavo nekuvanhu vemunharaunda dzavanogara.
VaMatema vatsinyira mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa ekuti zvikoro zvichavhurwa zvishoma nezvishoma kuchitanga kudzokera vana vachanyora bvunzo dzemuna chikumi. Vati havasati vave kukwanisa kutaura kuti zvikoro zvichavhurwa rini, asi vati kune zvikoro zvinosvika mazana masere zvichanyorerwa bvunzo dzemuna chikumi idzi. Vakatiwo mazita ezvikoro izvi achaziviswa senzira yekubatsira kuti zvive zvakadzivirirwa kubva mukuparadzira utachiwana hwecoronavirus. pachiitiko ichi pange pachiratidzwa zvinhu zvakasiyana siyana kusanganisira ma face mask nemishonga yekugeza maoko zviri kugadzirwa nezvimwe zvikoro. Sachigaro weZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA mudunhu reBulawayo vaWilson Mangena vatisangano ravo rino chirongwa chavakaparura chekugadzira ma mask vachishanda nechikoro chinodzidzisa zvemubato wemaoko cheEhlekweni Vocational Training Center icho chiri mudunhu reMatabeleland South. Vati izvo zvichabatsira kudzivirira vadzidzisi pamwe nevana vechikoro vakawanda.
If you work on a name multiple teacher ninge pamwe nevana 60 akainda vasina ma protective lokuzeni wawa ma mask iwawo unoona kuti zvinoita sei zvinokonzera kuti inyatso spread.
Mumwe mudzidzisi wepachikoro chakazvimirira chega chePetra College vaRuel Dube avo vange vane chikwata change chichiratidza zvekudzidzisa vana kuchishandiswa internet vati kudzidzisa vana nenzira iyi kunogona kuitika munyika mose kana hurumende ikataura newe makambani enhare mbozha kuti adzikise mitengo yekushandisa internet.
Mitengo yacho yemabundles nokuseta up equipment yacho yeGoogle Classroom zvino mutengo wakati kurei, asi kana zvazvigoneka kuti Ministry of Education istrike madeals nemaservice providers vanenge vana Econet, vanenge vana Telcel, vanenge vana Net1 zvinhu zvazvingarerukira especially my institutions ari muma towns and for purposes of my institutions ari kuma reserve kwakutodika mwakuti kopindwa ne ministry yedu ye ICT kuti iwane madeals ema smartphones kuti ma schools ari kuma misha awane ema smartphones nemutengo yakati dererei.
Chirongwa chekuratidza zviri kuitwa nezvikoro mukubatsira kudzivirira chirwere checoronavirus chakaparurwa pachikoro cheChikangwe High School mudhorobha reKaroi mudunhu reMashonaland West mwedzi wakapera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dutu mpengo remhepo nemvura kana kuti tropical storm rinonzi Arthur rarova zvakasimba kumabuda zuva pedunhu reNorth Carolina muAmerica nhasi, uye vanoona nezvemamiriro ekunze vari kuyambira nezvekufufuta kwemhepo yakasimba muswere wese wezuva ranhasi. Arthur ndiro dutu mpengo rekutanga mugore rino, uye madutu mpengo akadai anowanzotarisirwa kubva mwedzi uno kusvika muna Mbudzi muAmerica. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti dambudziko rechirwere checoronavirus rinokwanisa kupedzwa chete kana munhu wese akatora matanho akasimba ekudzivirira utachiwana uhu. Kirimudzamiri anoti panyaya inotevera.
Imwe nyanzvi ine mukurumbira munyaya dzeutano muZimbabwe, Dr. Joseph Chiripanyanga, vanoti chirwere cheCovid-19 chinokwanisa kurwiswa chete kana munhu wese akatevedzera matano ose akatarwa nebazi rezveutano ekudzivirira kutapurirana kwechirwere ichi.
Patichiri izve senyika yeZimbabwe hatingati tarwisa chirwere cheCovid-19 tikachikurira kana kuti tachisvika panonzi pacontainment tichishandisa maWorld Health Organization standard. Tichiri kumastages ekutanga toti mapreliminary stage satasvika pekuti takunda. Ndesaka tichiri kuemphasize nyaya dzesocial distancing, maintain 1 meter from each other, make sure kuti murugeza maoko padiki padiki, usabate kumeso, pfekai maface mask, muminimize machanze kuspread.
Dr. Chiripanyanga vanoti kunyange hazvo chirwere ichi chakatangira kuChina, utachiwana hwecoronavirus hwava munyika dzakawanda, zvichireva kuti coronavirus yave kubatwa nevamwe vanhu vasina kana kutomboshanyira nyika dzakaita seChina.
Chirwere hongu chakatangira kuChina, asi kana chatangopinda munyika yemenyu imomo chakutofamba pakati pevanhu, unokwanisa kutochipiwa nemunhu asinambobvira buda kunze kwenyika, nekuti iye pamwe anenge akasangana nemunhu akabuda kunze kwenyika, iye anambobvira buda kunze kwenyika, wochibatira wozochipawo iwewe.
Dr. Chiripanyanga vanoti kunyange hazvo vachitambira kuvhurwa kwakaitwa makambani kuti aite basa rao, vanorwadzikana kuti hapana matano ari kutorwa anochengetedza kodzero dzevashandi vanoshandisa mabhazi pakuenda kubasa.
Hongu tiri kuti zvakanaka kuti vanoende kumabasa, nyaya hombe yanyaya yesocial distancing. Tichitarisa zvakare kana vanapedza mabasa vakunokwira mabhazi kudzokera kudzimba kuna Market Square kuna Copacabana, tiri kuona kuti vanhu vari kumira vari crowded vakawandisa, hakuna mamarkings akaiswa kuti patarwe mirai nekuti munhu ngamire hapo zvatiri kuona kumasupermarket.
Dr. Chiripanyanga vanoti vanhu vari kuita pressure kumabhazi nokuti mashoma ari kufamba zvokuti ndiyo imwe nzira huru ichakonzeresa kuparadzirwa kwechirwere cheCOVID-19.
Uye zvenyaya yekuti transport iri kushomeka mazupwa anenge akuita mashoma pavanhu vakuchienda kubasa iko zvinozvo. Pari kuita pressure yakawanda kumabhazi. Tukutyira kuvhurwa kwaita mabhizinesi. Chirwere cheCOVID-19 chatanga kunyanya kuspreada especially kuvanhu vari kuenda kumabasa vachisangana nevamwe vanhu kusina masocial distancing measures anenge akanyatsa kuimplementwa.
Mumwe mugari wekutinod North vaIan Chinyenze vanoti zviri kuoneka sokunge vabereki ndivo vega vari kutevedzera matano ekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 nokuti vana vavo vanoswera vachifamba famba mudzimba dzemumaraini izvo zvinonzi ndizvo zvinokoka chirwere ichi.
Because ifani vabereki ndivo vari kuzvivharira kudzimba but ukatenderera mumarokesheni unoona kuti vana vari kungotamba like any other day. So we are saying kuti hapana zvazviri kubatsira because vana ivavo they are being exposed as well. Pavanodzoka kumba vari kuya kune vamwe vanhu zvakare ende mukataza zvakare public transport tine zvupo zvupo karona richifamba rine rakazara zvisingai. So vanhu ivavo havazivane zvakare vanhu vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana.
Mutevedzeri wesangano reZimbabwe National Practitioners Association ZINIPA Bishop Cuthbert Nyaruvenda vanoti chirwere cheCOVID-19 chine ukasha hwakanyanyisa zvokuti chinogona kuparadza vanhu vakawanda kana matano ebazi rezveutano akasatevedzerwa.
Tinototeedzera zvese zvinenge zvichidiwa neMinistry of Health. Saka tinobatirana pamwe chete. Chichakonzera kuti nyanyo bata vanhu havasi kuteedzera ma 1 meter aya vanongosangana vachingoita zvavanoda uyezve vanhu havasi kupfeka mamask. Bati ndo zvinhu zvinogona kutongodzivirira chete nekushandisa masanitizer iwayo nekugeza maoko.
Bishop Nyaruvenda vanokurudzira vanorapa nemishonga yechivanhu kuti vashandise zvokuchenesa maoko nemvura yesipo uye nekupfeka zvinovhara miromo nemhino kana kuti face mask.
Nekuti vamwe mukadzima ara muri vechivanhu kana nganga maakuti hatichashandisa izvinana sanitizer maakutokuvadzisa varwere venyu kana nemiwo maakukuvara. Saka indiri kuti chirwere chiriko asi nekuda kwechitendero kana chinamato chatiri kuita munomu chirwere chishoma asi chiriko.
Sachigaro wekomiti yezveutano muparamende Dr. Ruth Labodi vanoti uwandu hwevarwere veCOVID-19 muZimbabwe hausati wasvika pakutyisa sezviri kuitika mhiri kwemakungwa. Asi Dr. Labodi vanoti chirwere ichi chirwere chinofanirwa kudzivirirwa zvakanyanyisa nokuti hakuna mushonga unokwanisa kurapa denda iri kana rakomba. Zimbabwe yakatora matano ekudzivirira kuparara kweCOVID-19 senzira yekuti vanhu vagare mudzimba dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo. Mutambi wetsiwa nemukurumbira munyika Charles Manyuchi anoti atotanga kusimudzira vamwe vatambi vechidiki kuti vatevere tsoka dzake sezvo ave kuronga kuregedza zvemutambo uyu mumakore matatu anotevera. Michael Kariati anotipanya iyi.
Manyuchi anoti acharegedza tsiva muna 2023 kana 2022 oisa ruzivo rwake mukusimudzira vechidiki mumutambo uyu.
Tamba uluti urege munhu wachembera. Now I'm 30 years, saka ndofunga kuti pa 33 ndinenge ndambotamba ndamborwa. Ndi ndofunga kuinvesta ndinenge ndamboza.
Manyuchi akambotora bhande reWorld Boxing Council Reserve anoti ane vatambi vakawandisa muCharles Manyuchi Academy avo anofunga kuti vanokwanisa kuzotevera mutsoka dzake vakawana rutsigiro rwakakwana.
Tina tatenda binimu nevamwe vakachiva chiriko vachitosimukawo nana Evans variko nekuti tinotikasiyawo tikuona future yevanhu vanhu. Saka tiri kuvapa mukana wekuti vatambere mabhandi tichiri vapenyu.
Pari zvino Manyuchi ari kumusha kwake kuchivhu uko ari kugadzirira kuzodzivirira bhande rake reWorld Boxing Federation na Mohammad Sebiala wekuUganda. Mutambo uyu wakambomiswa nemhaka yokutya kupararira kweutachiwana hwecoronavirus. Asi Manyuchi ari kutarisira kuisira pasi Sebiala apo vachasangana mumutambo uyu zuva racho parichatarwa.
Vazhinji ndoziva kuti vanongoti Manyuchi unorova munhu achirara asi handisiri ndini ndasarudza, vanenge vandisarudzira ivavo, ini ndakagadzirira zvikuru.
Manyuchi haasati amborohwa nemutambi wemuAfrica kubvira muna 2013 apo akatora mukombe weAfrica Boxing Union achirwa Patrice Peko weku Burkina Faso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM, nasi tiri kutarisa nyaya yechirwere checoronavirus apo vandu vevari kubatwa nechirwere ichi huri kuramba huchiwedzera. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anakuonekai nemufaro, ndiri wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 18 kuNkwenkwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
nxa sibhangela inani labantu abalomkhuhlane lowe-COVID-19 umhlaba wonke jikelele, size sikhangela ke kwisigaba se-Southern Africa, sikhangele eZimbabwe in particular, amanani aloke siye qansa. Ungakunanzelela ke khonokho kuveza sobala ukuthi kuqakathekile ukuthi ilizwe liqhubeke lokhu livalile.
Abogatsha lwezempilakahle bathi inani lasebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe seliqonge laya kwabangamachumi amane lasithupha, i-46. Emhlakeni jikelele sebeyizigidi phose ezenhlanu, i-4,805,210.
Bone ngani lokho okukhulunywe izimpeki ukuthi abantu abethu babhale lanxa bengenelisanga ukubhadala baqede i-exam fee kaJuni. Bone ngani ngumbono omuhle kakhulu, siyakwamukela kakhulu ngoba izikolo zavalwa masinya singakaqedi ukuthi silungisele ezo zimali.
Samukelwe ngenjabulo isinqumo sokuthi izifundi eziloba imihloliso kanhlangula zenelise ukubhala lanxa zingabe zehluleke ukwengezelela imbadalo ebifunwa nguhulumende eyama-examination fees. Abezempilakahle bathi lanxa umkhuhlane wesihlabo se-pneumonia uhambelana legcikwane le-COVID-19, wona uyelapheka umuntu asile. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuthi inani lasebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe seliqonge laya kwabangamachumi amane lasithupha, i-46, kwasinda abalichumi lathoba minwe mbili, i-18. Okwamanje abagulayo nge-COVID-19 sebengamachumi amabili lane, i-24. Njalo igcikwane leli selibulele abane. Asebehloliwe ukuba balaleli gcikwane lobahashi eZimbabwe lokhu laqhamukayo ngomvimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamachumi phose amabili lanhlanu, i-28,019. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe bele gcikwane le-coronavirus sebeyizigidi phose ezinhlanu, i-4,805,210. Ukuthi asebebulewe yileli gcikwane emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezidlula ezingamakhulu amathathu, 316,732. Wodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezimbili, 1,860,015. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamachumi adlula ayisishiyagalombili, 84,844 asebefunyenwe belegcikwane leli eselibulele inkulungwane phose ezintathu, 2,770, kwasinda inkulungwane ezidlula amachumi amathathu, 32,613. Kusenjalo izakhamizi zakoBulawayo zithi kuyadingeka ukuthi uhulumende engezelele inhlelo zakhe zokuhlola abantu igcikwane le-coronavirus kusukela kuma-ward level abo kusiya phezulu ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwalo.
isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali baleli dolobho eyebulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube uthi lanxa inani labantu abahlaselwa ileli gcikwane likhuphuka, imizamo kahulumende yokuthi aqale ahlole izizalwane zeZimbabwe eziphindela ekhaya zivela kwamanye amazwe ngohlelo lwe-quarantine liyancomeka ngoba yikho lapho okutholakala abanye abale coronavirus. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amanzi eswelakala edolobheni lakobulawayo, njalo kusukela namuhla abantu bazawathola okwamahola angamachumi amabili lane ngeviki, okuzabangela ukuthi kube nzima ukuvikela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiyiqhubela umnumzana Dube.
Nxa sikhangela inani labantu abalomkhuhlane lowe-COVID-19 umhlaba wonke jikelele, sibize sikhangela ke kwisigaba se-Southern Africa, sikhangele eZimbabwe in particular, amanani aloke siye qansa. Ungakunanzelela ke khonokho kuveza sobala ukuthi kuqakathekile ukuthi ilizwe liqhubeke lokhu livalile, kuvulwe okuthize nje kancane kancane, khonokana siyakwemukela ngoba kungaphonguvulwa kwawani kule ngozi yokuthi abantu abaningi sebengawuthola lowo mkhuhlane, kugcina sokusiba le ngozi empilweni zabantu.
Kodwa amaqhinga wonke kahulumende awukuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ungathi mahle kumbe ayasebenza na?
Khonokana kuvalwa kwelizwe esingathi i-lockdown kwanceda kakhulu ngoba kwenza ukuthi kungabi lokumemetheka kwalowo mkhuhlane. Lakhathesi leli qhinga lokuthi abantu bonke abafika bevela ngaphandle kwelizwe kuzamele ukuthi babe ku-quarantine, khonokana kuyasiza kakhulu ngoba kananzela abaningi kathi asebebanjwa ukuthi balo mkhuhlane ngabantu ababanjwa bekuma-quarantine centers, ukuthi ngathi bavunyelwe bangena phakathi komphakathi bekungasala sokulo mkhuhlane omemethekileyo kakhulu. Kodwa ke ward level asikathola ama-testing centers ukuthi abantu bakithi ngabe sebetestiwe, sibekwazi ukuthi lanxa sibili besiya ivula kulezo ndawo abavula kizo ngabantu asebethe ba-testa.
Inhlanganiso yakho yayithe ilobele uhulumende ukuthi udaba lolu lokuswelakala kwamanzi lube i-state of emergency. Selingaphi ngalolu daba, njalo libona ingani kuzaba lobubelo yini?
Abahlali bakobulawayo mbe singathi izakhamizi zakobulawayo zihlangane lo dubo olukhulu kakhulu ngokuswelakala kwamanzi. Kathesi sikhuluma nje i-council ikhiphile uluhlu lokuthi abantu bazathola amanzi okwamahola angamachumi amabili lane singathi lilanga elilodwa phakathi kweviki. Kanti besikhangela ukuthi abantu nxa kunje siphakathi kwalowo mkhuhlane abantu kumele bageze izandla kungahlali isikhathi eside bengagezanga. Impendulo evele ehhovisini kahulumende mbe singathi kamongameli lanxa engasabuyanga njengencwadi ebhalelwe inhlanganiso njengoba sasiyibhalile thina, kulesi kunanzelelayo ukuthi esingathi ngama-outputs mbe ama-outcomes kuyaveza sobala ukuthi ihhovisi kamongameli yawuphendula umbiko esasiwuhambisile ngokuthi amanzi akobulawayo sesengozini. Ungananzela kuqale kwakhitshwa imali engange 10.6 million Zimbabwe dollars ihanjiswa enyama endlovu ukuthi kuyelungiswa izibhorane zenyama endlovu. Kwalandela-ke ukuthi umphathi ntambo wakobulawayo uJudith Ncube wavakatshela kugwayishangani dam emalangeni adlulileyo siyakhangela ukuthi umsebenzi laphana unganani ngoba lelana yili dam esilithembileyo ukuthi lingaba khona lilamanzi amaningi okuthi nxa selisebenza abantu bakobulawayo bangabhenefitha kakhulu, uhlupho lwamanzi luphele. Emalangeni asanda kudlula futhi uzananzela ukuthi ubaba uJulay Moyo onguye okhangeleke ngogatsha lwezabelo oko wafika kobulawayo xokisana nama-councillors kanye le-management ucutshungulwa lona lolu daba lamanzi akobulawayo. Kwaphindwa njalo kwaba le company yama-enjiniya esingathi yi-independent from i-view yala ama-councillors akwe-city council ukuthi kube lo mqondo osingathi khona uzancedisa uhulumende la ibikhona futhi kobulawayo emalangeni asanda kwedlula. Konke khonokana thina sikuthatha njengokuthi yimpendulo ye-ofisi kahulumende mayelana le ncwadi esayibhalayo njengenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association ukuthi uhlupho lwamanzi akobulawayo sokumele udeclare lube i-national disaster. So yimpendulo esithi siyayibona ngezenzo ezenzakala kuground.
Lowo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association esixoxelayo ekobulawayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz kushort wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930, 6040, laku 15460 kHz kushort wave.
Abohlangothi olubona ngemihloliso okugatsha lwezemfundo olwezimsec babika ukuba izifundi eziloba imihloliso ngenyanga ezayo kanhlangula ziza kwenelisa ukuyibhala lanxa zingabe zehluleke ukwengezelela imbadalo eyayifunwa nguhulumende eyama-examination fees. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume ngesikhathi abezimseki bephendula imibuzo phambi kwekomiti yedayela ephalamende ebona ngezemfundo ngesimo semfundo elizweni ngesikhathi ilizwe liphakathi kokulwisana le-COVID-19. Umgcinisihlalo wale komiti ongummeli wakobulawayo ephalamende elilunga le-MDCT ekhokhelwa unkosikazana Thokozani Khuphe, unkosikazi Priscilla Misiya Irambu Mshonga uchasisa ngalokhu.
Yikho sekuvunyelwene nguhulumende ukuthi hhayi umntwana wonke orejisile lanxa engabhadalanga kuyamele abhale, uzafunyela ukuthi abhale. Sibe sesikhanyela-ke ukuthi into lezi zokubhadala ziletha njani.
Wengeze echasisa ngendlela izikolo okumele sizibhade ngayo ukuze zilungiselele ungathelelwana komkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi semhloliso.
Kulezikolo leziyana ezithiwa khona ngama-satellite schools. Isikole ezinjalo zivunyelwa ukuthi zifundise abantwana, kodwa azijayelanga ukuvunyelwa ukuthi abantwana babhalele khona. Bakhulumile ukuthi izinto ezihluphayo kaninginingi izinto zokuthi kwesinye isikhathi kuyabe kungela zitulo, kwesinye isikhathi kuyabe kungela matafula ngikhona ukuthi babhale kuhle. Esikukhulumile lapha ngikuthi sizakhuluma le ministry nge-Wednesday ukuthi ngeke yini sakhangelisa ukuthi izinto zona lezo ngeke sazidinga yini ukwenzela ukuthi nge-COVID-19 yona le abantwana babhalele khonapha bafundela khona, ngoba bangabe besukuma lapha beye bekhona besiya kwenye indawo lapho kugcina sekusenza ukuthi umkhuhlane lowo umemetheke.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS, umnumzana Nation Mudzithirwa uthi izikolo kakumelanga zivulwe nxa uhulumende engalungilanga ukulwisana le-coronavirus ezikolweni.
Siyakuyamukela khonoko okuthiweyo yiZimsec ukuthi abantwana sebangabhala inhloliso bengakaqedi ukubhadala ama-examination fees abo. Kodwa iZimsec akumelanga igijimisane lezinto zama-examination dates, ngoba asiwazi ukuthi isikolo ziyavulwa nini. Ukuthi isikolo zivulwe kumele i-coronavirus siphelile. Kumele sekube lama hand sanitizers, lama face masks esikolweni. Kumele futhi kube lesivumelano phakathi kwama teacher lohulumende indaba zama salaries. Nxa uhulumende engasibhadalanga imali kade siyicela kudala, imali ehambelana lemali kade siyihola ngomnyaka ka-2018 kubuyela emuva in US dollars, angiboni ukuthi isikolo singavulwa.
Omunye umzali waseHarare unkosikazi Priscilla Dube wamukele ngenjabulo lesinqumo.
Mina njengomzali ngibone ngani lokho okukhulunywa yiZimsec ukuthi abantu abethu babhale lanxa bengenelisanga ukubhadala baqede i-exam fee kaJuni. Ngibone ngani ngumbono omhle kakhulu, siyakwamukela kakhulu, ngoba izikolo zavalwa masinya singakaqedi ukuthi silungisele ezo zimali. Kwaphinda kwaba lama-lockdown, so thina abanye siyazisebenza, imali lezo besingakazihlanganisi. Isikhathi sesifikile futhi ukuthi babhale. So lokho okukhulunywa yiZimsec mina ngiyakwamukela kakhulu, ngumbono omuhle kakhulu. Lanxa nje sizaphela sizibhadale lezo zimali, kodwa kwakathesi njengoba abantwana sokumele babhale, kuthe sethi iZimsec iqakathekisile imfundo yabantwabethu.
Izifundo eziningi zithwele nzima ngenxa yeziqondo ze-lockdown, ngoba zisehluleka ukufunda, kuthi labo abalemali bebeqhubeka ngezifundo enkundleni zebulenjini eze-intanethi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiyumlondolozi Ndlovu.
Silokhu sikudaba lunye olwezemfundo. Umphathintambo wezemfundo eprimary le-secondary umnumzana Kane Matema ubike ukuba ngenxa yenani eliphezulu labafundi kanye lababalisi kuqakathekile ukuthi luhlolisiswe uhlelo lokulwisana lokuthelelwana komkhuhlane we-coronavirus ezikolo zingakavulwa. Okuningi asikuzweni kuPraxedis Jeremiah weStudio 7.
Lokhu ukutsho esungula inhlelo zakobulawayo zokulungela ukuvulwa kwezikolo ekulwisaneni lomkhuhlane we-COVID-19. UMathema ubike ukuba inani labafundi ezikolweni liyedlula izigidi ezine, lababalisi abangaba zinkulungwane ezedlula ikhulu lamashumi amathathu, 136,000. Uqhubeke ethi ngenxa yaleli nani eliphezulu kangaka, njengohulumende bakubone kuqakathekile ukubana bakhuthaze abantu bonke elizweni ukuba bancedise ukulwisana lokumemetheka lokuthelelwana lula kwe-coronavirus, ngoba abasakhulayo beyibo elakusasa lesizwe. Ngakho ke konke lokhu kungafezeka kuphela kuqaliselwa ezikolweni. UMathema uthi ngokuqhamuka kwaleli gciwane kuqakathekile ukuthi abantu baphume lamacebo amasha ukuze imfundo yabantwana iqhubekele phambili ingaphanjaniswa. UMathema uveze njalo ukuthi njengokutsho kukamongameli Emmerson Mnangagwa, izikolo zizavulwa ngezigaba ngezigaba, kuqala ngalabo abalungiselela ukubhala imihloliso. Kodwa kwamanje uthe njengohulumende abakaphumi losuku lokuvulwa kwezikolo, akwaziyo ukuthi kulezikolo ezingaba ngamakhulu athobami nembili 800 ezizabhalelwa imihloliso okumele zibe yizo ezivulwa kuqala, njalo kuvezwe lokuthi malungiselelo bani eseziwenzile ukwamukela izifundi. Amalungiselelo lawa agoqela izembatho zokuzivikela ukuthelelwa i-COVID-19 ezinjengama-mask, imithi yokulondoloza izandla zihlanzekile eyama-sanitizers lokunye. UMathema uthe ujabuliswa ukubona ukuthi imizamo kahulumende yokufundisa uzulu ngokuzivikela okugoqela ukuqakatheka kokungaxhawulani izandla iyalandelwa njalo iyanceda kakhulu. Abenhlanganiso yababalisi eyeZimbabwe Teachers Association kobulawayo eyeZimta labo bathi amalunga abo aseqalile uhlelo lokuthunga ama-mask besebenzelana lesikolo semfundo yaphezulu somsebenzi wezandla ese-Ehlekwini Vocational Training Center esitholakala eMathebeleland South. Lokhu kubikwa kuyimizamo yale inhlanganiso yokunceda ukuvikela ababalisi labafundi ukuthelelwana lula umkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingoPraxedis Jeremiah.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Live Talk namhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligcikwane le-coronavirus, kodwa likhumbule zihlobo ngenxa yodubo lwaleli gcikwane asenelisi ukulinxusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo. Abezempilakahle bathi lanxa umkhuhlane wesihlabo se-pneumonia uhambelana legcikwane le-COVID-19, wona uyelapheka umuntu asile. Yomibili imkhuhlane ihlasela amaphapho, kodwa ke i-COVID-19 lokho ingakatholi umuthi ongawelapha, kungakho kuthotshwa inhlungu ezilethwa yiwo umuntu aze asinde kumbe ehlulwe yiwo. Ugcina uthatha umphefumulo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu baxwayiswa ukuba bananzelele ngoba indlela i-pneumonia eziveza ngayo ifanana le-COVID-19. I-coronavirus iyabangela ukuba abanye bagcine besiba le-pneumonia, ngakho ke abezempilakahle bathi kunzima ukwehlukanisa ukuthi leyi ngeye-COVID-19 kumbe ngesiyijayeleyo. UDokotela Mthabisi Anele Bebe uchasisa kabanzi nge-pneumonia.
I-pneumonia kuthiwa yisihlabo ngesiNdebele. Umkhuhlane o-affecta amaphaphu, umkhuhlane othi ungakubamba umuntu usuka aqalise ukukhwehlela, ezumzimba utshisa, nxa ungaqhubeka usiya phambili uze omunye engasakwanisi lokuphefumula kuhle, esithe engaphefumula ezwe angani usegalula.
Uyaqhubeka uDokotela Bebe echasisa ngobudlelwano bemikhuhlane yomibili.
So utholakala kakhulu ebantwini ababhemayo, abantu abalabo HIV, abantu abalemkhuhlane yechukela. Abantwana labo babanjwa umkhuhlane nalowo wenyumoniya futhi. But oqathekileyo ukuthi uzule inanzelele nje ukuthi indlela otshengiselwa ngayo uhambelana le corona naleyi.
Umongikazi wakobulawayo unkosazana Nozithelo Dlodlo upha izibonakaliso zemikhuhlane leyo mibili.
Inyumoniya ihle umuntu evele aqale ngokutshisa umzimba. Ugula wangikhona kuba masinyane. Umuntu ehluleke ukuphefumula. Isifuba sibe buhlungu. Njalo kube lesihlabo ahlatshwe esifubeni. I-corona ke yona izibonelo zayo. Ukuthi umuntu uqala ukugula nje njengomvimbano. Njengento nje encane. Umkhuhlane wangkhona ube ulokho ukhwela. Lokutshisa komzimba akukhwela kancane kancane. Ukuthi umuntu uyakhala ngomphimbo. Umkhuhlane wangkhona ubulokho ukhwela. Agcine sesehluleka ukuphefumula kuhle. Ngenxa yokufa kwenyama zamaphaphu.
Uyaqhubeka umongikazi Dlodlo echasisa ngendlela zokwelapha isihlabo. Kanye lokuthoba inhlungu ze-COVID-19.
Okwamanje akula muthi okuthiwa loyi osibilwe lapha i-corona. Okwelatshwayo zinhlungu kuphela eziyabe zidalwe yileyo corona. Nxa umuntu ehlanza uyanikwa ama-drip. Nxa engaphefumuli kuhle uyanikwa ama-oxygen. Nxa lezinye inhlungu uyanika amaphilizi okuthoba lezi inhlungu. Kodwa aqonde qho ukwelapha lowo mkhuhlane amaphilizi akula. Inyumoniya ke ilawo amaphilizi eqondayo sibili ukuthi nxa kuyikuthi amanzi lawo abekhitshwe esifubeni ayathathwa ahanjiswe elab ayebonisa ukuthi amaphilisi angelapha lowo mkhuhlane kuyini. Kuba lula ke ngoba kuyabe sokusaziwa ukuthi idalwe yini leyo nyumoniya iyelapheka.
Umnumzana Lizwe Ndiweni isakhamuzi sakobulawayo ukhuluma ngendlela abazisebenzisayo ukwelapha isihlabo senumoniya.
Isihlabo igazi eliyabe limile emuntwini. Ukuthi kubangelwa yini asiwazi kodwa njengona iyelashwa nje ngamanzi atshisayo kahle kahle. Yathoba umuntu ngamanzi atshisayo kumbe udinge umuthi nje wokurabha. Umrabhe nje kuyabe kubuhlungu, kubuhlungu zilo into kangona. Kodwa kuzamela aqinisele lowo muntu umrabhe aze kuze kutshise sibili. Ngoba igazi lena kumele liqale ukuhamba yikho ukuthi abe ngcono.
Abezempilakahle bathi isihlabo senyumoniya asivama ukuhlasela umuntu oqinileyo kodwa kulabo ababhemayo kumbe abake babhema empilweni yabo abalegcikwani le-HIV kanye labalomkhuhlane wetshukela owe-diabetes. Bathi njalo isihlabo senyumoniya sihlasela ngamandla ngesikhathi esifitshane kuthi i-COVID-19 iqala nje kuyinto encane enjengomvimbano ibisiziveza ngezinye izibonakaliso ngokuya kwesikhathi. Ngimele Studio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ngesizwe abalaleli beStudio 7 bekhuluma ngababhekane lakho empilweni yangalezi nsuku ngesikhathi amazwe omhlaba elishana le-COVID-19.
Igama lami nguGeorge Nyoni, hlala ePuna South laphana eMakharatini. So impupu yahlala isikhathi ingabuyi laphana eMakharatini. Ngayisibuya abantu balokuminyana, balokuminyana kathi sizithengiswa ngamabhuku, amabhuku. Kodwa balokuminyana kakhulu abantu beminyana ukuthi ngawe kuzabuya iCovid khona abantu bazathena ukubuhlungu. Balokuminyana, balokuminyana ukhala ukuthi uhulumende kweZimbabwe ehlule ukuthi impupu eyenelise ukuthi ibuye ibibiwe ngobuningi. Kanti sisile more than 16 yebo. So abantu baphila nzima, abantu lapha engikhona ePuma South eMakharatini, abantu bafa ngendlala. So lapha iyahlala isikhathi ingabuyi. So yazama ukuthi uhulumende limkhuthaze, uhulumende ukuthi elethe impupu ngendlela e-right ukuthi abantu beyithole. Hayi sibuye abantu babazabesebuthene, kuyabe sokuthengi ePuma South lasephelandaba. Kuyabe kuminyene. So abantu bafa ngendlala. Uthukulumende kwakwanisa ukunika abantu kuhle.
Khulumayo nguGrace manje njengisegoli ngisesitarabheni yajokha baningi abajokhayo lapha kodwa hhayi bayilandela imithetho ngibela bafakile lamamasi khona hhayi akugcwalanga abantu esitarabheni.
lingabe linjani kumthwakazi okhulumayo ngcosmas Ncubeni. Izimo esibhekana nazo ngapha kwele South Africa singabantu, into esikhalisa kakhulu ukuthi baningi abantu abafisa ukuthi ngabe babuye emuva. Abantu babalawa ukuthi uzathi ngapha utestile bethi awonayo leyo ntsholongwane, ucabanga ukuthi uzafika futhi ngale ekhaya ofuka utest yohlala amalanga lawa ababalayo ngapha esandleni ungaphathanga lo. Yinto esibulala abantu, angeke yini sicatshangele mhlawumbe ukuthi othestiweyo kube nencwadana athize udaye mina ngithestiwe sengi-right uthatha usiyekekela kini uyohlala uphumule, ngoba isimo sesikhona izidingo zabantu ziningi ababhekane nazo. Abanye banabantwana, kubuhlungu kakhulu abantu nabanabantwana obabona ukuthi indlala sitshayile. Umuntu asethi nabantwana abangakangizaya ngaphi, kube nzima. Singathi singahlaba umkhosi lo uzwakale endawo zonke, sike siphakanyelwe nathi mhlawumbe kube khona usizo thize olungenziwa ukuthi asebethestile ngeke bahambe yini basiwe emakini. Abantu bacabanga isimo sonisane siba khona ukuthi nizafika laphana futhi nifike ebhoda ngihlale. Isisimo esikhala ngaso singabahlabezulu ukuthi malizwa izikhalo zethu. Singathi ngasinceda kuleyo ndima leyo, yiyo into echaya abantu bakithole sebebhenzela indlala, ngoba cabanga ngiyafika quarantine ahlale futhi isikhathi eside ebhoda engenakudla enabantwana nemali ingekho, akele size emthakazi kandaba omuhle.
Labo ngabalaleli be-Studio 7 bekhuluma ngababhekane lakho empilweni ngalezi nsuku ngesikhathi amazwe omhlaba elwisana le-COVID-19. Wezemidlalo abasakhulayo bedolobheni lakoBulawayo sebethole indlela ezithile zokubaphathisa ukumelana lesimo esidalwe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi ilizwe liphakathi kweziqondiso ze-lockdown. Ukugijima ngenye yalezi ndlela ezibaphathisayo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Liyanda inani labantu abavuke ekuseni begijima edolobheni lakoBulawayo ngesikhathi ilizwe liphakathi kokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 wona osuhlasele abantu abedlula izigidi ezine emhlabeni jikelele. Laba ngabagoqela ababevele begijima besakha lokuqinisa imizimba kanye labasakhulayo abangabadlali bemidlalo etshiyeneyo. Umdlali wenguqu uDonel Chiweshe uthi yena ugijima yedwa kulezi nsuku ngoba kungavunyelwa ukuba amaqembu akuthi anise abadlali.
Ya, ngikushilo ukuthi umzimba wami uhlale ufit. Lokuthi amagame layo kuthiwa agasti maqasa lami ya ngikhanye lami ngikhanyethi lami lensebenza lami lapha emgwaqweni endleleni ebhora lo ozayo ngo-Agasti.
Ugatsha lukahulumende olulawulwa ngokuqhutshwa kwezemidlalo elizweni ole-Sport and Recreation Commission lukhuphe umbiko lusithi ezinye inhlanganiso zemidlalo sezizavunyelwa ukuba ziqhube inhlelo zazo nxa zingaba le nhlelo ezokuvikela abadlali. Umdlalo wenguqu kawukho kuluhlu lwemidlalo okuthiwe isingadlalwa elizweni ngoba wona ubalelwa kuleyo efaka abadlali engozini. Siyitshayisane njalo lamantombazana asakhulayo uWendy uPhumzile kanye loMalaika, labo abathi bangabadlali bezemidlalo laba abakade begijima emgwaqweni we-Intemba.
Sithi to maintain our body ukuthi singabanjwa imikhuhlane masinyane. Ama-mask akhona.
Imigwaqo eminingi emalokitshini akoBulawayo iyaphithizela ngabasakhulayo laba ekuseni, njalo amajaha asakhulayo uzibusiso loThabiso bathi bona bagijima besuka elokitshini lasePhumula baze beyephenduka sebefike ejikweni eliqonda enyuvesi yeSolusi emgwaqweni yoqonda eKami.
One meter.
Kungakaqhamuki umkhuhlane we-COVID-19 bebevele bekhona abantu abavuka begijima emgwaqweni njengendlela yokwakha lokuqinisa umzimba, kodwa leli nani selikhuphuke ngemva kokuba kumiswe zonke inhlelo zemidlalo elizweni. Imidlalo sekuthiwe isingadlalwa ngebalisa ye-archery, i-pool, i-swimming, athletics, rowing, equestrian, fencing, i-golf, i-polo, i-motorsport, i-shooting, i-tennis, i-chess, ama-darts, i-cricket, kanye le-table tennis. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
I'm eating.
singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje wothi ke sikhangele ebesilazo. Abogatsha lwezempila kahle bathi inani lasebefunyenwe lile COVID-19 eZimbabwe seliqongelaya kwabangamachumi amane lasithupha i-46 emhlabeni jikelele. Sebeyizigidi phose ezinhlanu i-4,805,210. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngekhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.